A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 17th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the crackdown on vendors by the Harare Metropolitan Police.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
They just started to beat people randomly and confiscating their ways. They are trying to move away the people they think they are opposing ZANU-PF. It's not that they are moving people. They are moving those whom they think they oppose ZANU-PF. There is nothing at the new venue size. There are no customers, no toilets, no sheds. So how can I go there?
At last, from one of the Sizama police, I found who takes and who gave me riot. So as far as I'm the riot, I'm a reliance. From suspect, you deserve your spas are wear. Science can have a yes on our phone, cabbage, chamber, they say, cabbage, tattooing, those abandoned in Simotens. Labe site in it, Naskas, I'm going about Tatanga band, but it isn't those aband. Okay. My retinated, but it is a repambi, but Labe, but it isn't those aband.
My police, I do. Ana vanhu varova mapurisa edu anga achiita basa rao pakona pa first na Nelson Mandela ndobva atanga kupotserwa nematombo nevanhu vanga vachigununguna nekuitwa basa nemapurisa edu yekuti vari kubvisa vanhu kuti vanhu vaende kunotengesera panhu panotenderwa.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the crackdown on vendors by the Harare City Council.
The Harare Municipal Police clashed again with street vendors who were returning to their old vending sites as local authorities intensified a crackdown on illegal vendors. Council police, who were traveling in two trucks in Harare packed with stones, allegedly started throwing missiles at vendors who retaliated.
Of course, in an interview with NewZimbabwe.com, Southern African Parliamentary Support Trust Executive Director John Makamure said Africa's resources are not contributing to the development of the region, as the resources were being exploited by both domestic and external investors. He added that street vending is not exclusive to Zimbabwe, but is an African problem which speaks to poor governance of resources by both domestic and external actors. Of course, that is what Mr. Makamure had to say about the problem of vending in Africa. Gibbs,
what do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Onguka hamadza diwa nasi tirikuendera mberi tichita hurukuro nenyaya yekuti pangagadziriswe sei dambudziko rapinda munyika revanhu vari kutengesa mumigwagwa. Vamwe vari kuti vanhu ava havana chavari kukanganisa nekuti vari kutsvaga chouviri munyika. Hamuna mabasa, vanhu vakawanda vakagumurwa mabasa. Nekudaro kuti vavane kurarama vanofanira kuita zvimwe zvinhu. Asi nekune rimwe divi, vamwe vari kuti aiwa ngavabviswe pakati peguta vaendeswe kune dzimwe nzvimbo, kuitira kuti vamwewo vari muguta vari kubhadhara mitero yavo vane mastoro imomo muguta omu vakwanisewo kuita basa nemazvo. Nekudaro tida kuedza kuti tione kuti tionesane imi vana veZimbabwe, vanhu vacho vari kutengesa migwagwa vezvitoro, kuti dambudziko iri ringapedzwe sei pasina bata murefu bata mupfupi. Gibbs.
Iwambe mahlaba zulu ndingalitshona njani namhlanje ke ngolwesihlanu, siyakwazi ukuthi it was a Friday abantu bafuna ukuya ngkhaya, kodwa ke lingahambi ke ukuthi liyeyilala ke namhlanje sesixoxeni phela ngodaba lwalaba abathengisa esitaladini. Namhlanje ke eHarare sizwile ukuthi bakade kulokugijimisana okukhulu kakhulu, lapho ke amapholisa lawa kade ehambe ethwele isitina lamatshe bezithwele ngezimota. Kube sesithi khona ngale ke abathengisayo laba kati bebahlasela ngamatshe kuzobuya ke kobulawa sizwile la ukuthi umunicipal akona ngale ukhiphe abanye abantu endaweni kade bethengisela kizo so sifuna ukuzwa ngani ukuthi kambe udaba lolu lwaqalisa ngapi njalo luya ngapi ukuze lingene kuhlelo khona manje nasinombolo 001-202-619-2077 ye kuna ngapo ke kubulawa inkulumane enketa emagwegwe eCattle Park la kona ngapo ke Hillside sikhuluma ke ngodaba lokuthi phumane egcekeni lisitshela ukuthi uwaqalisa konke khona kumbani ye inombolo lifone kanye phela 001-202-619-2077
And I think Gibbs, we have our three guests. First, three guests are lined up. First, we have Dr. Godfrey Kanyenze, an economist with the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Dr. Kanyenze, good evening.
A very good evening to you.
Thank you so much.
To you,
Thank you so much for joining us. And we also have from the Employers Confederation of Zimbabwe Executive Director, Mr. John Mufukari. Mr. Mufukari, good evening.
Good evening to you and good evening, listeners.
Thank you so much, gentlemen, for joining us. And last but not least, we have Councillor Peter Moyo. He's a Harare councillor. Councillor Moyo, good evening.
Good evening to you. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Now, let's start with you, Councillor Moyo, before we go to these other two gentlemen. So, at the end of the day, where is the council in terms of this vending crisis? And really, who started it?
Yeah, well, I think it's in the public domain that these vendors are in town selling their wares, not by choice. But circumstances which are beyond their control forced them to be in the on the street. Firstly, you remember there were some very few vendors to these designated areas, but when the first lady was meeting people all over Zimbabwe, she encouraged those who are selling whatever they are selling to continue doing so, and nobody should touch them. And the people started flocking because of the closure of companies. So many people lost their jobs. And the only alternative is to buy and sell something, irrespective of where you are selling from. Now, who started this? It was started by the government, and the government has the responsibility to put everything on place. Be it removing vendors, be it giving them jobs, it's up to the government to know where they are going to put these people to. It's not the council's responsibility, because this is beyond our control. Now, the person who is doing this, it was started by the Minister of Local Government, which gave an ultimatum to vendors to move out of the street. And therefore, they want council to take charge by removing people on the street. But look, the council has not yet made any resolution to say people should move out of the street. People who are doing it is the Minister of Local Government. Whether they are using ZRP or they are using the National Army in the council uniforms, or they are using the council officials and employees, we don't even know.
So thank you very much and stay on the line.
Let's go to Dr. Kanyenze. Dr. Kanyenze, there is a crisis here. What is causing this?
Well, it's a very simple issue. It has nothing to do with vending and vendors. It has to do with policy inconsistencies. Because what really happened is that when the first lady was doing those rallies, she's the one who opened the whole can of worms by encouraging vendors to sell wherever they wanted. So she did two things, which are unfortunate, and they've created this crisis. The first thing is that she told the police not to interfere with the women that are selling wares and to allow them to sell wherever they wanted. So in other words, it actually rendered the law enforcement ineffective in the sense that they no longer, you know, have the power to do what they are supposed to do. So in essence, even those people that had not, that were not even vendors before, realized that there was an opportunity. And you know what happens when there is an opportunity? Everyone now wanted to come into the, you know, first street to sell. And then the deluge now, this is the crisis. Mm-hmm. When now there was this deluge of people that descended onto the city centers, whether Sintare, Harare, Bulawayo, all over, it became a national ISO, simply because people were responding to the very fact that the highest level had given them the go-ahead to do whatever they wanted and sell wherever they wanted. So now, as a result of that announcement, and the deluge now of the people that were on the streets, it became an ISO. It became so obvious to everybody that a person had issued a directive when, in fact, they were not the authority to do what they had done. So now, in Shona, we say, Nyoka Urua, Izirumi, you know. So in essence, that's where the problem lies. Now we are now blaming the vendors, we are blaming the councillors, we are blaming everyone else. And yet, actually, it is a man-made problem. It is a crisis that was created deliberately, which weakened now the law enforcement authorities, the local councillors, the local authorities could not do anything but watch, because the, you know, the directive had been issued at the very highest level. So I think this is the source of the problem.
Mm-hmm. Mm. Thank you, Gibbs.
Mr. Mfukari, can you trace to the source of the problem to the level where these two gentlemen are saying, actually pointing to the government? Is that the case, or maybe there's something else?
Well, it is very clear that the economy is not performing. And when the economy is not performing, people must have alternative means of sustenance. And vending is quite clearly the easiest way of sustaining yourself, because so little is required for you to go into a vending business. Mm-hmm. However, I stand on the side of the people who pay the rent in the city and who are keeping the city going. Mm-hmm. And these are the people who have people selling right outside their doors everything that is available inside their shops. Mm-hmm. So it was clearly a very untenable situation. Mm-hmm. And whether it was caused by government or whether it was caused by anybody else is really beside the point. The point now is the city found itself in a completely untenable situation, because formal traders were now threatening to completely abandon the city center. And, well, that's too ghastly to contemplate, because then we wouldn't have had a city center at all.
Thank you so much. Gibbs.
Yes, we're Baba Kodakapo Moyo. Nga usubona ke moyo kambu udaba lolu lungalungiswa njani phela lapha kwefala ukuthi lihlale phezulu kwenkume phela
sihlezi phezulu kwenkume into ekona into elula kakhulu ukuthi abantu baphume ezitrithini nika ugovernment kanike abantu umsebenzi kuphela abakuza kuphoza xoxanisana nabo abafana laba labomama labogogo ngoba laba abantu bazaphuma bayozisebenzela basebenzela iy'muli zabo akuna ushona exoshanisana nabo nitho ungabona uhulumende exoshanisana nabantu ungabona uhulumende ehlalaphethe amabhato sikhaya abantu usehlulekile akula kwesileka okudlula khonapha izini endlini nxa zihlezi umfazi lendoda ungabona besilwa ingqondo sezibhelile kukhona ophelelela ingqondo yokuchabanga kodwa nxa bengabonisana benikela ithuba lokukhuluma akunamfazi kumbe indoda engatshaya ubatela amafutha lapha igavumenti yiyo yabonisa abantu kuhle kuhle yathi izacreate umsebenzi 2.2 million kathesi umsebenzi wakhona loyana yi-3 million unemployment amakampani ayabhala everyday amakampani a-vibrant imagine ukuthi ikampani enjengayi-cold storage as an example ikampani enjenge-NRV eyelewazeti as an example shuwani ingavala ivaliswa kuyini even mina banganika i-railway namhla ngingayirana sibili banganika ithuba ukuthi bona yezamoya ngayirana sibili ngizihlele ngizihlalele evini even i-post storage kodwa uhulumende lapho uvele preoccupied nepolitics. Bakhuluma ipolitics every day. Bayabiza imihlangano yepolitiboro ukuze kuyokuthi bekhuluma ipolitics ukuthi kunegama lokuthi lama uziwe. Abakhulumi ukuthi kodwa amakampani adlalayo la madoda esikhathi singakwenza njani. Niyadaba ngoba umnumzana uvice president uMnangagwa wakhuluma ukuthi kodwa sisemuva 20 years behind abanye abantu. Ngiyavumelana naye sithi uma sibhizi nepolitics sisekhangeni abanye babhizi namakhompyutha abanye bacala ukugqoka amadumbu basebozambiki basethi moyo yesizo.
Hayi siyakuzwa. Hayi siyakuzwa kakhulu ke baba Moyo. So what Mr. Moyo is saying is that maybe the solution to this issue is for the government to create an environment where there could be some jobs so that people can get those jobs. And he says, you know, when you see a government terrorizing its own people, mm-hmm. there's a problem mm-hmm. because you cannot be chasing, you know, vendors, cannot be beating up them and doing all sorts of things. Mm-hmm. The thing is they are concentrating too much on politics. Mm-hmm. So he believes ZANU-PF is just politicking every day.
Tisata dzokera kuna vakanyenze navamufuka rega titore muteereri vahove makadi. Vahove?
Hello.
Makadi yenyu?
Ndiri makadi yenyu.
Aiwa tiripoti pewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzenyu dziri pakuti tinoona zviri kuitika zvino zvisati chibamba. Tiri kundizwa.
Tiri kukunzwa itaura henyu.
Mangani kuti zvakaoma kuti iye zvino ndikaenda paground parikozi panofanira kuenda mavhenda. Vari kumagiredha ari bhizi kugiredha nzvimbo idzeki asati dzagadzirwa. Saka unoshova kuti chiri zii chinovabata kuti vadzinge vanhu mudhorobha vachitadza kutanga vagadzirira nzvimbo dzavari kugadzira dzacho dzokuteura dzinozoisa vanhu nzvimbo dzacho idzodzo unoshova kuti chiri zii. Saka zvinongoratidza kuti vanhu vagara vane hurumende ine utsiye kuvanhu i hurumende isina basa nevanhu inova hurumende isingazivi kuti takakosha kuti inge ichinzi hurumende vanhu saka ivo vanongoti ezvinongo ivo zvavo zvichifamba zvevanhu havachina basa nazvo muupenyu vanhu kuti vanhu vari norarama sei kana kuti vade kuona munhu achirarama hachina basa nazvo ivo kanzuro vamunoona iri kumhanyamhanya iyoyo iyaye kuti vanhu vari kutoshandiswawo ne rumbi isati yagara iripo yagara ine itsiye.
Aiwa
unotaura kuti zvinorwadza sereki kuti nyika inotambira sezimbabwe inowanisa vanhu achigwedzera nhamo pamusoro penhamo yagara ine vanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vahove nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda nekutiwa nawo tiripo.
Tinotenda zvikuru. Of course what Mr. Hove is saying is that at the areas which council is saying it is developed, there is nothing there, you know. They are actually in the process of constructing stores and all that thing, and he's saying this is problematic and he does not understand why council is moving the vendors out when they have not prepared anything where they are supposed to be going. Regaiti dzore vakanyenze tichibvunza kuti vakanyenze asine dambudziko rapo iri ringagadziriswa sei. Manzwa vamufukari vachitivo vemabhizimisi vari kunetsekawo nekune rimwe divi nekuti zvinhu zvavari kutengesa muzvitoro vachibhadhara vashandi vachibhadhara mitero ndo zviri kutengeswa panze pechitoro nevanhu vasiri kubhadhara mitero nevanhu vasiri kubhadhara vashandi.
Hongu ichokwadi ichataurwa navamufukari asi zvazvinoratidza ndezvekuti pakapuwa directive iyoyo yokuti vanhu vangotengese pese pese vangadai vakatanga kutarisa kuti zvavari kutaura izvi zvingazosvike kupi. Saka iko zvino tave kumhanya mhanya iko zvino nokuti taane dambudziko rokuti vanhu vakazara mudhorobha vakangoenda pose pose ikanguva njake njake tsvina hapana mafacilities ekuti vanhu vashandisire mutaundi macho hamuna matoilets vanhu vazara iko zvino saka radambudziko zvinozo rava dambudziko kudai saka zvakanakira ndezvekuti mavendors vane vanhu vavo vakavamirira takaita musangano musuro uyu nemapazi akawanda ehurumende nemapazi anomirira mavendors akawanda chose akarongeka chose nemavakuru vemafiti kanzo vakauya zvakare kumusangano iyoyo wakaitirwa pabelgravia sports club sodrapfuura ino zvichireva izvo kuti zvinoda kuti vanhu vataurirane chokuta ndo chokutanga ichi zvokucha mhanyisana hazvichaiti nokuti chokutanga kutaura kwandaita vanhu vakakokwa kunzi vaende pavanoda vaenda pavanoda hazvichagona kuti titange kuva mhanyisa iko zvino titange kutakati nembeva negonzo kutandanisana zvakare isu tisu takavati vaende vanotengese pose pose saka zvava kuda kuti titopete muswe togara navo pasi totinyatsotaura zvakanaka kuti taakugadzira kuti muite zvinhu zvenyu zvakanaka zvinhu zvose zvinoda kuti zvigadzirwe zviitwe neurongwa hwakati twasa twasa pose pose pasi rose kune nyaya yemavhenda mukaenda kana kuasia vanonyatsopuhwa misika yavo yakanaka munopa mudzimwe musi kana musi wemugovera ndichayoka tiri kubangkok kutainend munotoenda musi wemugovera ground rebhora rose ringe rakagadzirwa nekuti kanzo vakaisa zvinhu zvavo vakatara zvokuti vanhu vanonga vachitengesa zvinhu zvavo zvakanaka vanhu vachingoenda vachifamba ikoko vachitenga saka zvinhu zvinoda kuti zvironge zvigadzirwe pavanofanira kunge vachitengesera ibasa relocal authority nehurumende kuti vagadzire kuti zvinhu zvacho pavanotengesera pacho pange pakanaka ndo chinhu chokutanga ichocho saka iko zvino pavakuda kuti pave nekutaurirana kuti zvoitwa sei voenda papi pakanyatsogadzirwa kuti zvinhu zvacho zviitwe zvakanaka saka ndokunga inii ndo zvinofanira kunge zvichitoitwa iko zvino kuti tichigadzirise tambudziko rauya nekuda kwedirective yakaitwa izvi
What was he saying?
Of course, he's saying that there have been meetings, there was dialogue between the council government and the vendors, and he's commending them for being highly organized. So he's saying that Zimbabwe is not the only country with vendors. He's giving examples from Bangkok and other Asian countries that it's highly organized. Mm-hmm. The only problem with Zimbabwe is that it is chaotic. You don't know what is really happening. Yes.
ndakanaka hangu makadiko
aiwa tiripo tipewo pfungwa dzenyu
ya ndiri kuona sokuti nyaya yekudzinganisa namavhenda iyi haina zvainotibatsira vanofanira kuvarega vakadaro because havana chinhu chavakanganisa vanoda kuraramisa mhuri dzavo kana vakaba vangasungwa so the only way vanogona kuita nayo inenge yakaita zvakanaka ndiyo kutengesa zvinhu zvavanenge vachiona kuti zvinogona kuraramisa mhuri dzavo nokuda kwokuti kana ivo ipaivo pachavo vanhu vari muhurumende 6 years dzavo hadzikwani ini kubva pandakura kusvika panapa 6 years dzavo hadzikwani vanonge vachingochinja from one ministry to the other from one ministry to the other havadi kubva pazvigaro wati moo munhu anenge akaretrenchiwa nekambani moda kuti ararame sei saka nyaya yokumhanyisa mavhenda muchiti ari kuitirei izvozvo aa izvozvo zvingavatange vagadzirisa ikonomi yenyika ndokuti zvinhu zvingaita zvinhu zvakanaka ukaona munhu wose akupinda mustriti achitengesa there is something wrong somewhere somehow saka hurumende pachayo ngaitange yazvinhuhwidza muhapwa mayo ione kuti kochimumbeta kuti munhu wekudai chii tani kungotanga vamhanyisa vanhu
vatorima tanga achida kumboti tikubvunzei pane vamoka vari kuti zviri kutengeswa nevamwe vacho vari kutengesa mugwagwa ndo zviri kutengeswa nevanhu vemashopu vari kubhadhara vashandi vari kubhadharawo mitero vakurasikirwawo nemabasa
vari kurasikirwawo namabasa but mukatarisa vakuru vehurumende vandiri kutaura ka havana mitero yavanobhadhara kupi instead vana vavo vanopinda kuzvikoro zvinodhura zvokunze kwenyika ndo vari kuramba vachida kutiomesera isisi mavhendas achona mavhendas achona isisi tina kana chunhu taakufananidzwa nedhongi rokuti chero dhongi richimhanya pangoro rei richingorohwa saka ndakuti rimhanye rinongoda kuti rimhanyise dhongi iroro ndizviro anogona kubvumirana neni kuti ukaenda kungamoko dhongi rinorohwa chero richimhanya sei pangoro nometa kuti riri kumhanya zvakaita sei riri kudhonda sei asinenge singorohwa ndo zviri kuitwa mavhenda isisi tinowana mari shoma shoma tinofanira kubhadhara mari yefees kuchikoro kuya kuya ivo vanorya vachidya zvakanaka nefrog nenaisi vanavo vachipinda zvikoro kunana malaysia hakuna kana sendira vanobhadhara kana kuti kupi anoti waona 6 years dzikakwana havaritai anditi waona so zvinoshungurudza vana vezimbabwe zvezvokuti
Ko iye munoti nhasi mabvisa chobvo panapa 3 years dzake dzakakwana kugara mabvisa munangarwa gore rinoti tadzidza zvakawanda zvokwatinotaura chokwadi gore rinoti tadzidza zvakawanda
igore rinoitwa
nehurumende yedu
aiwa tinotenda zvikuru vatorima Mr. Torima is saying as a vendor is deeply concerned and he does not understand why the government might want to stop them from doing their business because he's saying it's a desperate situation and he's giving a very flowery imagery of a donkey. You know, when people, the tendency of whipping it, even if it's doing a good job. You know, you do all sorts of jobs. You use it to carry stuff and all that, you know, but you still whip it even if it's there's no problem at all. You know, it's doing a good job instead of commending it for a good job. You whip it along the way. Yeah.
Mr. Mfukari, how do we fix this as a nation?
I think the best position for us to fix this is to let economy take precedence over politics. And I think the one issue that we have completely failed to do is to prioritize our economy over our politics. And we have always ended up with short-term populist measures which have always left us worse off than we were before. So this vendor issue is a typical case in point. We needed to have done things in an organized manner like Dr. Kanyenza says, but we chose to do it in a populist manner. And now it has come back to haunt us. There is absolutely no way for our business is going to remain in the CBD when it's no longer economic for them to do so. And we will have the, as I said before, unthinkable situation where we have a CBD that is completely taken over by vendors and nobody else. So the way to go about it really is let us look at the economics of this thing. We in business were horrified when government decreed before the last election that city councils were not to be paid for services already rendered. And most city councils have not recovered from that. And we are now seeing a situation again where government orders the city council, which is already struggling to survive, to put up vending sites. Honestly, where on earth is this city council going to get that money? So we must look at an economic solution.
Yes, thank you very much, and stay on the line. Baba Moyo, sizakucela ukuthi njengoba sizongazana ukuthiwa ubhizi mpitshana, siubuze ngesiNdebele ukuthi pho manje wena ubona zana kuzalungiswa yini khonokho?
Ya lapha kulayite ezalungiswa lapha kathi ungakhangela just as an example kunabantu abazithi ama-lendi barons aba-address yayihlehe ama-office spaces ithazi liyathiya ama-breeding space yathiya indawo zokwakha isikolo yathiya indawo yezamakampani ukuthi kuba le industry bayekela abantu abanye bama-MP e-ruling party abafunde balungisisa imithetho yinko abahamba beyiveta besithi singama-lendi barons bethengisela abantu abazibekelayo ngudala kade sibathiwa ngena uhulumende uyakwazi ukuthi ngoba anayenzintena leyo kodwa ukuthi khona babamise nabafuni eleqedile ukwakha abantu laena baza kuthi kantile abaliliyozeke ezinto zonezo kadeyikukhusile izenjani
konoaboni ke emoyo baba emoyo baba ye sibongele kakhulu baba
Of course, Dr. Kanyenza, please do stay on the line, and Mr. Mfukari and Councillor Moyo, so that we can conclude. Gibbs, do you have a caller there?
Yeah, ndomnumzana uzethu Ncube ubambe kona ngapho usemfilabusi ubambe baba.
For our radio listeners, unfortunately it ends here, but the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned.